Tinotarisira kuti vanhu veZimbabwe vachabvumirana nedanho ratakatora rekuti dai chirango chekutongerwa rufu muZimbabwe chibviswe mumitemo yenyika munomu nezvikonzero zvekuti kuuraya munhu hakuna kunaka kuti nyika inge iri yaita basa rakadaro. Saka tinongotarisira kuti vazhinji veZimbabwe vachatsigira nyaya iyoyo, nekuti chatinoona ndechekuti mutemo wekuuraya vanhu hausi mutemo wagara uri wedu isu vanhu vatema, asi mutemo wakaunzwa nevachena pavakauya vakauraya mbuya nehanda vachishandisa mutemo iyoyo, uye nemafreedom fighters zedu vaiurayirwa vachitongerwa rufu. Saisusu nyaya yekutongerwa rufu haisi iyo iri maringe netsika dzedu dzechivanhu.
Asika kare vanhu vaida kupandukira madzishe vaiurayiwazve vamushori wa munoti zvakauya nevarungu sei?
Pane nyaya yekuenda kuhondo yekuti vanhu vanofa nguva dzehondo kuchirwiwa, asi nyaya yekuti kana vanhu vakange vaita mhosva dzavo vakanga vasinganzi vaurayiwe. Nekuti kugara kwedu tinotarisa nyaya yekuti vafara vacho vafirwa vanoda kuripa. Tinotarisa zvakare kuti zvinobatsira here, nekuti dzimweni dzenguva panotongerwa munhu rufu anotongerwa gore rino, asi anozonzi aende kunourayiwa pamwe kwapera makore kana 10. Nepo munhu iye anogora kunge agadzirika pfungwa dzake, ave munhu akanaka. Dzimwe nguva vamwe wacho totonzwa anenge vatotendeuka vari majeri imomo.
Ko, vamwe vanoti chirango ichi chikabviswa, vamwe vanhu vanenge vaakutoita chidokwa dokwa chekuita umhondi.
Hadioni sekudaro. Chamunofanira kuti murangarire nekuziva ndechekuti havasi even mutemo uripo izvinezvi wekuti vanhu vanotongerwa rufu hausi mutemo unotongera vanhu vese rufu. Vanhu vanotongerwa rufu munyika yeZimbabwe varume chete vane makore 21 kusvika 70 years, ndo vanokwanisa kutongerwa rufu. Vakadzi akaponda munhu sei hakwanisi kutongerwa rufu. Ane makore 70 zvichikwira hakwanisi kutongerwa rufu. Saka nyaya iripo ndeyekuti yes, tinenge tabvisa, asi hazvirevi kuti munhu iye akunzienda kumba. Anotopuwawo mumwe mutongo yakaomarara.